ZTC. Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 26 ndira 2022. Makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vatendai biti nevamwe vavo vainge vadzingwa mudare reparamende vanoti vanogona kuendesa vanhu vakatyora mutemo kumatare. Hurumende inovimbisa kuti haichapunzi dzimba dzevanhu. Nasi bazi re United Nations riri kuongorora Zimbabwe munyaya yekusimudzira nekuchengetedza kodzero dzevanhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Tevedzeri wemutungamiri webato idzva reCitizens Coalition for Change vatendai biti nevamwe vavo vashanu vainge vadzingwa mudare reparamende zvisiri pamutemo gore rapera vanoti vanogona kuendesa vanhu vakatyora mutemo kumatare. Vabiti vanomiririra Harare East uye vakadzingwa nevamwe vavo vashanu. Vabiti nevamwe vavo vanoti vakadzingwa sezvo vainge voferefeta nyaya dzeuori dzinobata vamwe vakuru muhurumende. Vari kuda kuendeswa kumatare vanosanganisa mutauriri wedare reparamende vaJacob Mdenda vange vachitsika madziro kuti vatanhatu ava vadzokere mudare iri. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wavamudhenda kuti tinzodivi ravo, asi pavakambotaura nestudio 7 vamudhenda vakati vainge vakamirira kunzwa kubva kumatare vasati vadzora nhengo idzi mudare reparamende. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata umwe wevakadzingwa vaWilias Madzimure.
Ya, chaitirwa zvinhu izvi unovheriwo kuti mazuva atakaburitswa inini navabiti takanga tiri kupublic accounts. Takanga tine nyaya dzanga dzichipisa zvikuru dzatanga tichiita mazuva iwayo. Dzimwe dzavakazoti mazuva atangobuda mamwe mareports akatozoprepewa nenguva iyi isingasimbosevenzi parliament zvakafanana nenguva dzezororo kuti vaprepare mareports vapedze isu tisati tadzoka kuti zvakanyanya kuipa mumareports imomo zvisanyorwa. Takanga tine nyaya dzakafanana nedzokudema dziya dzemagetsi anodhura akaitwa emainjini edhiziri zvichidhura kudarika kutenga magetsi kubva kunze. Takanga tine nyaya dzecommand agriculture.
Zvii zvamanga muri kuongorora apa?
Dzemabhiliyoni asingazikani kwaakaendana nhasi. Takanga tine nyaya dzakawanda dzatakanga tichitaura nezvadzo kuti tibatsire nyika kuti corruption isaita. Nenyaya dzakafanana nedze ava vanongotaurwa vana vatagwirei ava nemakambani avo. Papa nenyaya dzakawanda. But papa nyaya futi dzakanga dziripo dzokuamenda constitution. Dzimwe dzacho dzaingoda kuti a seasoned member of parliament angoraisa maissues eprocedural nature chaiwo kuti zvinhu zvisaenda kumberi. Saka vanga vachizviziva zvavaida kuita, vaida kubvisa vanhu muparliament kuti parliament isashanda zvakanaka. Ndo zvavakanga vachiita.
Muchaita sei kunavo vakakudzivisai?
Kune vakanga vakatidzivisa kuti tisaita basa. Tichaona vo nezvokuita navo kana vakasenzeswa vacho kuti unongonyora tsamba uchizvizivewo pachako kuti panapa ndiri kureva nhema. Zvandiri kuita izvi hazvisi pamutemo. Tichaonawo kuti tichaita sei nekufamba kwenguva. But kufunga kwangu ndekwekuti muZimbabwe hatifaniri kuregedza vanhu vachiita zvokutamba nomutemo kusvika pakadaro. Kana munhu akanganisira mumwe kusvika pakadaro, aiwa, anenge akanganisirwa anofanira kungoonawo zvinoitwa pamutemo kuti zvinhu zvigadziriswe. Nyaya yakanga iripo imwe ndeyekuti alliance yaifanira kuparara.
Ine chinangwa chei?
Vaida kuti vanhu pange pane kusafunga kwakanaka, mbonga mupopoto mubato rese. Ndo zvakanga zviripo. Panguva iyoyo hapana mumwe munhu aigona kuti muparamende asumudze muromo wokuti pataka pina mparlament panga pasina MDCT asikana pa kunzi pa nema MDCT members ye parliament atowa nda kudaro iko musi wataka nda ku nomination taka nominatewa tichinzi MDC alliance zvinombogoneka chirudzi na nhatsi the questions that must be asked kuti zvikagona sei kuti munhu according to electoral act munhu anonzi anopinzwa mu parliament ne party nomu sponsor achipinda mu parliament inova ndiye nomusainira mapepa asiko zvinopa kuti vanhu vanhu vakadaro havasimu mu parliament kwava nevamwe vasina kavasainira
makanzi ne supreme court mudzokere kudare reparliament asi izvi hazvina kutambirwa navamudenda kaenda kudare high court zvakare kuti sarudzo dzisaitwe munzvimbo dzamunomiririra rakati kudii nezuro iro dare repamusoro iri rehigh court
dare repamusoro iratinzira zvanga zvakataurwa najustice mafusire kudhara kuti isu tiri nhengo dzedare reparamende akanyora tsamba kuti tibude haikwanisa kunga akanyora tsamba yacho speaker haifaunga akaverenga tsamba yacho uye hatifaunge tati tiri kurambidzwa kupinda mudare kusvika iko zvino saka pakazotaura president musi wa5 vachitaura kuti kuchaita elections havafaunge vakataura vachidoma zvigaro zvichakwikwidzwa zvichisanganisira zvedu isusu zvitanhatu izvi zvigaro zvanga zviine vanhu panguva yakataura purezidendi iyoyo nokuti dare rakanga ratotaura kare saka ndozvatsinidzirwa nedare uye dare razotsinidzira richiti kunyange pane anoda kukwikwidza angandokwikwidza zvake but hazvisizvo zvichatadzisa kuti tinge tiri mudare rehurumende nokuti zvokuratidzika kwazvo hapana chingakwikwidzwa nokuda kwokuti hapana zvechokwadi chinhu chinganzi chingade kugadziriswa
vaWelias Madzimure vanomirira Kambuzuma mudare reparamende vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 Magweta yevagari veArlington Estates padyo neHarare eZimbabwe Lawyers for Human Rights nezuru akapa vanoona nezvekufambiswa kwemabasa ebudiriro mudunhu reHarare vatafadzwa muguti mazuva maviri ekuti vavimbise vagari kuti hurumende haisi kuzoenderera mberi ichipunza dzimba dzavanogara. Vamuguti vanoti dzimba idzi dzinofanirwa kupunzwa sezvo dzichikanganisa kushanda kwenhandare yendege yeRG Mugabe International Airport. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira Mafunda vaudza Studio 7 kuti dzimba dziri munzvimbo iyi dzakavakwa zviri pamutemo. Tabata vamafunda kuti vatiudze zvizhinji.
Sezvanyorwa nebepa nawo reHerald nemusi wa25 January 2022 pakabudiswa story kauti nyaya yakairi pa front page by Herald newspaper wamuguti wachikotwa kana wachitaura mashoko ekuti hurumende ichazengeri neurongwa kuda kuputsa dzimba dzevagari vekuArlington Estates uko kunova kudhuze nekuHarare International Airport neimwe sebabu iri kwenonzi retreat yakakomberedza airport iyoyo. Saka izvi vari kuti wakagara panzvimbo yezvisirina mvumo nokuti wakagara munzvimbo inoindafia kana red zone inoindafia neHarare International Airport or yakunzi Robert Mugabe International Airport. Saka nokudaro takatsvagwawo nevagari vekuArlington Estates ndo wakabata Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights zvamunozivawo kuti kana pane nyadzi nakumbonyekedzwa nakuchorwa kwekodzero dzevanhu takanangana neizvozvo izvi vari kuchema kuti maproperty rights avo akachengetedzwa mubumbiro muconstitution yeZimbabwe kunyanyanyanya musection 71 of the constitution akuchida kuchorwa nemashoko iwo kana nematreats or nemaplans ekuda kuta demolish kuputsa dzimba dzavo.
Imimi seMagweta matora danho ripi uye nemhaka yei?
Koma tinashe chinopfukutwa ndiwo vari kubatsira vagari kuArlington Estates wakanyora gwaro tsamba musi wa25 ndira iwowo vachitonyorera vamuguti vachipokana nemashoko avo vapewa mainstructions avo kubva kuvagari vachiti zvabuda kuita izvi hazvisi pamutemo hazvibvumidzwi mazuva anaa kupi vagari ava vane matsamba avo akazvikwanira ekuvaka dzimba dzawaka waka vatorine nematitle deeds zvese zvazvitori mugwara vachitaura kuti vano matsamba vaina vakatobvawo kune vanhu vakawanda vanda vakawapa mvumo authority kuti vavake dzimba dzavo zvikadzipere saka vachinopfuukuta vapa vakuti maawa anokwana 48 hours ndozvatingati mazuva mairi dzavari kuti tiri kukumbira kuti mupe chisungo chekuti izvi hamusi kuzozviita nekuti zvinhu zvavavhiringidza vagari ivava
vamafunda chii chamunotarisira uye rini
semazimbabwe lawyers family rights takatomirira kuti tinzwe kuti vamukuti vachaita sezvataurwa zvakumbirwa nevagari vekuarlington estates ivava kuti vape chisungo undertaking muchirongo yekuti handisi kuzoita zvandabuda ndichitaura zvandanyoka zvabuda zvichinyohwa nebepanhau reherald saka pari zvino takamirira kuti pachaita compliance nechinyi netsamba yanyorerwa vamuguti ivavo kuti zvino vagare mune zvakanaka
avo vange vari mutauriri wezimbabwe lawyers for human rights vakumbirai mafunda vari parunhare kuHarare nestudio 7 bepanhau ranhasi reherald rinoti gurukota rezvedzimba vadaniel garwe vati hurumende inoda kuzivisa veruzhinji kuti hapana dzimba dzichapunzwa Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nemumwe vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu mazana maviri ane makumi matatu nevashanu 235 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana matatu ane gumi nevatanhatu 5316 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvisere zvine mazana manomwe ane makumi manomwe nevatanhatu 228,776 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana maviri nemakumi mana nezvisere zvine mazana matatu 4,248,300 vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri nemakumi manomwe nezvinomwe nevaviri 3,277,002 ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vave zviuru makumi mana nezvitanhatu zvine mazana manomwe nevanomwe 46,707 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi bazi reUnited Nations Human Rights Council rinoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu kunoitwa nenhengo dzeUnited Nations reUniversal Periodic Review Working Group nhasi riri kuongorora Zimbabwe kuona zvayakaita mukusimudzira nekuchengetedza kodzero dzevanhu mumakore mashanu apfuura mukuru wezimbabwe human rights ngo forum dr musa kika vaudza studio 7 kuti zimbabwe yakapedzisira kuongororwa makore mashanu apfuura tabata dr kika kuti vatiudze zvizhinji
musangano uri kuitwa zuva ranhasi kugeneva kunyika yeswitzerland ndewe united nations human rights council yatinoti iyo universal periodic review apo nyika dzimwe dzinenge dzichiongorora Zimbabwe nekuchengetedza kodzero dzevanhu kwainoita yatiri kuti third cycle review. Pa5 years dzega dzega nyika neimwe neimwe nhengo yeUnited Nations inotarisirwa kuti inge ichiongororwa nedzimwe nyika kuti iri kuita mabasa akadini kusimudzira nekuchengetedza kodzero dzevanhu. Zimbabwe yakaita assessment yayo muna 2011 ikaita zvekare muna 2016 pari zvino tapedza dzimwe 5 years saka taakuita yatinoti third cycle.
Dr. Kika, ndiani achapinda mumusangano uyu?
Musangano uyu uchange uchipindwa nehurumende yeZimbabwe yakamirirwa na Minister of Justice vedu va Ziyambi Ziyambi pamwe chete nedzimwe nyika dzino foma yatinoti Universal Periodic Review Working Group. Saka dzichange dziri nyika dzichange dzine vamiririri vadzo vachinzwa zvizere kubva kune Zimbabwe kuti nyika yeZimbabwe iri kuitei kusimudzira nekuchengetedza kodzero dzevanhu, vachiisawo zvekare mibvunzo yavainayo kuhurumende yeZimbabwe.
Zvinobuda mumusangano uyu zvichatwa sei nazvo?
Zvinobuda musarudzo mumusangano uyu ndoo watinoti marecommendations zvinenge zvawanikwa nenyika idzi dzichange dzichiita review. Zvinotarisirwa kuti nyika yeZimbabwe inge ichiita, inge ichizadzikisa kana kuti inge ichiteedzera kuti tiwedzere kuchengetedza kwatinoita senyika kodzero dzevanhu, pamwe chete nekuteedzera bumbiro redu remutemo, pamwe chete nekuteedzera mahuman rights commitments kana kuti maobligations edu awanowanika mumatreaty United Nations nemamwewo zvekare international treaties and conventions.
Dr. Kika, munotarisirei panopera musangano uyu?
Tinotarisira kuti panopera musangano uyu marecommendations awa anenge ava pachena, zvichiita kuti isuo masangano akazvimirira ega hurumende yeZimbabwe nevamwe vange vachiziva kuti hurumende yeZimbabwe iri kutarisirwa kuita zvipi kusadzikisa kodzero dzevanhu.
Avo vange vari mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum, Dr. Musa Kika, vari parunare neStudio 7. Vasungwa vari mumajeri vanonzi vamire kusvika mwedzi unouya kuti vanzwe kuti vanokwanisa kuvhota here kana kuti kwete, mushure mekunge dare repamusoro raendesa kumberi chikumbiro chakaitwa nevamwe vavo kuti vabvumirwe kuvhota musarudzo dzese dzinoitwa munyika. Nhengo yeCitizens Coalition for Change vamakomborero arizivishe avo vakange vakavharirwa mujeri kwemwedzi gumi nemumwe vakaudza Studio 7 kuti vanhu vose vanofanirwa kupiwa kodzero dzekuvhota sezvinotaurwa nebumbiro remutemo.
Ichi kaina chaizvo chekukodzero dzevanhu hapana padzati dzawanikwa, so tingori mutirongo nekuti tikatarisa kusawana kodzero tiri kuona vari mutirongo dzekuti vanyorosewo kuvhota vavhote. Zvinhu zviri kuwanikwa chiro kune vari kunze, kune vakutaza kunyorosa kufurira kuti havana zvitu. Tikaenda kuna na Gwanda, kuna na Blawai, kuna na Plamtu, kune vanhu vakaurwa nedambudziko regukuraundi, vabereki vakafa, vanhu vacho vakasara havana kuwana mukana kuti vanyorese vavawane zvitupa. Nemhaka yei? Nekuti pachitupa panenge pachidiwa mai nababa kuti vange vari kuwana zvitupa zvavo. Mai kana vasipo panofanga kuva pane madirect certificates, ende kusekuvanhu vese vakaurwa negukuraundi hapana madirect certificates nekuti hurumende yasi kubvuma kuti yakapara mhosva iyi yekuuraya vanhu vazhinji, ruzhinji rwavanhu. Saka madirect certificates hapana painyorwa kunzi chikonzero chakaita kuti vanhu vafe igukuraundi genocide. Saka vana vacho nevazukuru vacho nichi havana zvitupa, havakwanisi kuti vanzi vanyorosa kuvhota.
Saka muri kukurudzira kuti paitwei uye nani naiva haruzivishe?
Isi zvinhu zvikuwanikwa nevanhu vari mutirongo havana, hapana patakambonzwa isusu Zimbabwe Electoral Commission ichiri kuenda kumajeri kunoti vanhu vanyorose kuvhota. Hapana patakambonzwa zvichinzwa nomumajeri vavhota.
Vasungwa vanobvumidzwa kuvhota here?
Bumbiro remutemo riri pachena kuti chizvarwa chese chemuZimbabwe chinenge chasvika zera re18 years, zera rekuti akwanise kunge munhu achinyorosa kuvhota uye nekuvhota, ane kodzero yekuvhota asati onozviitika. Ndirikukurudzira veruzhinji kuti avo vari mumatirongo vanofanga kuti tifanga kuti tivataurirewo sezvo vakazogoma uyu aonekwa ari vanofanga kuwanawo kodzero kuti vanyose kuvhota.
Avo vange vari nhengo yeCitizens Coalition for Change vamakomborero aruzivishe vari parunhare kuHarare neStudio 7. Nezuro, Zimbabwe Electoral Commission yakaudza Studio 7 kuti haikwanisi kuvhotesa vanhu mumajeri nekuti mutemo uripo haubvumidze, asi ichitiwo haina dambudziko nekuvhotesa vasungwa kana vabvumidzwa nemutemo kuita izvi. Bato reMDCT inotungamirwa naMuzvare Thokozani Kupe rinoti harisi kuzopinda musarudzo dzemabai elections dzichaitwa musi wa26 Gurume gore rino sezvo richiri kubva mukupatsanurana nerimwe bato reMDCT rinotungamirwa navaDouglas Monzora. chipanga mazano chamuzvare kupe uye vari ivo mutauriri webato iri pari zvino vantando ndlovu vanoti nekuda kwaizvozvo bato ravo ranga risina kugadzirira zvakakwana kuti rikwikwidze musarudzo idzi
sekutaura kwakaita president weMDCT Dr. Thokozani Khuphe nechishanu vachitaura nevatori venhau bato reMDC harisi kupinda kana kukukita mumabyelections ari kuuya
zvikonzero zvipi zviri kuita kuti bato renyu risakwikwidza mumabyelections iwaya
sekutaura kwakaitwa nemutungamiri webato achitaura nevatori venhau nemusuwo wechishanu akavaudza kuti sezvo bato richangobva kupatsanyurana takange tisina kugadzirira kupinda mumabyelections ari kuuya
vatsigiri vebato renyu vanotambira sei danho irori ratorwa nebato renyu reMDCT rekusakwikwidza musarudzo dzemabyelections idzodzi tichiona kuti vamwe vanogona kunge vanga vakatotarisira kuti vachakwikwidza musarudzo idzodzi
nemamiriro akaita zvino vatsigiri vetu kwese kwese muzimbabwe vari kufara vari kunzwa manyukunyuku kuti vakurudzire vamwe vanhu kuti varejiste kuti tivhote neuwandu hwedu gore rinouya saka this thing yekuti we are not participating in the upcoming by-elections is not going to disturb us at all
panyaya yenhengo dzeparamende zvakamira sei kana iwo Dr. Khuphe achindo mutungamiri webato zvinoreva kuti ndo vanenge vaine chekuita nenhengo dzebato reMDCT dziri muparamende pakamirawo sei ipapo
Dr. Khuphe akayambira paramendi neminister of justice kuti vaite zvakanaka vaite fairness pakutonga nyaya iyi akaunza the speaker of parliament kuti nyaya iri kuitika kuMDCT inofanana nenyaya yakaitika muna 2005 kuti mapoka eMDCT akatsemuka pakati pakati and hakuna kumbozvira kwarekodwa anyone from parliament because akange ari mafactions of the same party naizvozvo akayambira speaker of parliament vamudhinda neminister of justice yazihambi kuti vaite fairness kutonga nyaya iyi kuti unofanira kuti usave naMP kana senator or councillor anorekodwa kuparliament or senate because ari kupoka iri kana poka iro akayambira minister of justice vazihambi kuti vaite fairness pakudistributa mari yepolitical finances akayambira iye uyezve minister of local government vadyai mwoyo kuti vaite fairness kumarecords kuti asavhise macouncillors ari kusapota Dr. Khuphe kana macouncillors ari kusapota rimwe boka rituku reMDCT saka ndizvozvo zvichaitika ndovimba kuti paogas of state achadambira yambiro yaDr. Khuphe zvakanaka
chipanga mazano chamuzvare Khuphe uye vari mutauriri webato iri pari zvino vamutando ndlovu vari parunhare kuBulawayo naJonga Kandemiri weStudio 7 yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
Studio 7 apo muresei vashamarari vese Studio 7 aiva tinotenda nebasa renyu ndine mufaro mukuru chaivo nezvakaitwa naPresident Chamisa neutungamiri hwavo nekuchinja zita kwavakaita zvaratidza kuti ndipuresidendi wevanhu puresidendi anorwira kodzero dzevanhu puresidendi anoda zvido zvevanhu asinei nezvekurwisana nezvezvigaro vana Khuphe tinozvizivana namonzura kuti vari kushandiswa nezano kuita kwavo kuti varwise zvido zvevanhu saka ndafara chaizvo chaizvo chiona vachamisa kuti vasiyana nezita vasiyana zvisine kara chese chinoendera neMDC vasiyana nacho ndo zvinoratidza kuti munhu wevanhu munhu anoda zvido zvevanhu saka ndinofara chaizvo dai tangovhotirepo pana vachamisa ipapo muzimbabwe yaziva kuti chamisa ndiye ega anorwira kodzero dzevanhu vana monzo ravanhu vari kushandiswa nezano ndosaka muchiona vachifamba nemasoja nemapurisa mapurisa ari kudivi kwezano saka kana vachifamba nemapurisa nemasoja zvava kuti uri wezanu pf ndiri muruti pakimba
Mangwana kana kana mukomajonga kana mina mukomablessings solo. Ah, tichifara ho zvakanyanyisisa nesita rachinjwa resita rebato rachinjwa tinofara. Tinofara zvikuru tinoti tatumira 2023 president vapinde pachigaro. Dumende zano imbozorora kuti yakona kutungamirira nyika. Tichiti vamonzora. Mapapi president we atatazi bato renyingeri ipi MDC Alliance here kana kuti MDC team.
Vachamisa tokutendai danho ramaita magona nokuti kune vamwe vanhu vanoita sekuchavavona vachadzimira manje izvozvi zvamatoita danho irori bondera vachabondera saka magona nokuti zita renyu futi ramati pairi. Tinorifarira pakuti rinopinza zita rokuti nesuwo tirimowo pane zvematongerwo enyika vana vezimbabwe macitizens ezimbabwe saka tarifaririra izvozvo kuti zita renyu rine chokuita nesu kureva kuti zimbabwe tisu tose kwete vamwe vachisara.
Ndini mbuya mberi ndiri kuda kutenda Chamisa ndafara nokupinda kwaaita zita nokuti zvazvichitotinetsawo namunzura uyu kuti anoda zita rinonzi Alliance iro risiri rake wakamboti MDCT ndo yake zvino akuti futi MDC Alliance ndo yake handizvisisi kuti ipapo panga pakatiomera nokuti taiti tiri kuvhota tichivhotera vedu kandi tiri kuvhotera munzura waizopinda futoti MDC Alliance ndeyangu saka vanhu vavava vari ipapa ndakuvadzinga futi zvotinetsa saka ndafara Chamisa we ndafara zvokufara zviya.
Ndinomukwazisai mose vashamarari repastudio 7. Ini ndinoda kutenda chaizvo nezvakaitwa nemukomana zvokuchinja zita rekuti MDC Alliance zvichinda muCCC. Ndinotenda chaizvo kuti zvazvanetsa kuti zita raroita sekuti ndo rinodiwa nevanhu izvo vanhu vanoda uchenjeri huri mupati neshanduko iri kuuya nepati handiti maona saka ndiri kuti hai nemamiriro azvaita izvi mumwe nomumwe wakumira nezvake muna 2023 mumwe nomumwe unenge wakumira nedzake manje apa ane vanhu nechange anichimira nevake asinawo vanhu uchange achingozviona kuti aiwa ko inini ndachingori munhu ndasinini naanombotondisapota saka zvinotendwa zvichaizvo zvaitika zvokuchinja zita zvinotendwa chaizvo saka handei kwakuenda kukenani kuna 2023 tione kuti mumwe nomumwe unondomira nedzipi mumwe nomumwe unondomira nevapi.
Musi unonzwi kwayangu audio pastudio 7 chirongwa izvi zvapera mvura inofanira kuti nayo bhosi inanjambo yazonzwisisa unotonzwa uchitonzwa kuti munhu achiita kuti ndini ndiri pakatika unonzwa audio yako nanonzwa kana the whole week Monday to Friday iwo unenge watone 4 years uchingosenda maudio aifi yakanzwikwa pastudio 7 inanjambozva kuti manje probe yacho ndekuchichenda katona vamwe muchaziva kuti zvinoda kubhadharwa here kuti munhu audio yako inzwikwo pastudio 7 zvinoda kubhadharwa ingotudza ichibhadhara tichiitwo mumbonzwo pfungwo dzedodwe tane makore tanonoka wande chiko uori here inajambonzwisisei.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Aiwa vateereri, hatibhadharisi kuti tishandise maaudio enyu uye hapana zveuori zviri kuitwa. Asi sekutaura kwandinogara ndichiita pachirongwa chino itai maaudio enyu mapfupi asingatuki vamwe asi zvikuru ndezvekuti muite mwoyo murefu nokuti tinotambira maaudio akawanda zvikuru. Ko vanhukadzi muri kupiko tinoda kunzwa zvamunofunga pane zviri kuitika. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vatendai biti nevamwe vavo vashanu vainge vadzingwa mudare reparamende vanoti vanogona kuendesa vanhu vakatyora mutemo kumatare. Hurumende inoimbisa kuti haichapunzi dzimba dzevanhu.
Nasi bazi re United Nations riri kuongorora Zimbabwe munyaya yekusimudzira nekuchengetedza kodzero dzevanhu. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanasi. Ivai nesu zvakare manheru anasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.